Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi vatsvangirai vati ndivo vachange vachitungamira makurukota aya uye vachavaudza zvokuita kana vachinge vagadzwa nemusi wechishanu. VaJoseph Mutsekwa vasarudzwa kuva gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika kana kuti Home Affairs. VaMutsekwa vachatungamirira bazi iri kwemwedzi mitatu kopindawo nhengo yezano PF. Munyori mukuru muMDC vatendai BT vasarudzwawo kuve gurukota rezvemari, ukuwo Dr. Henry Madzoera vachange vari gurukota rezveutano vachitora basa ranga richiitwa navaDavid Parirenyatwa. Amaipo Rina Gwanyanya Mupariwa vasarudzwa kuva gurukota rinoona nezvevashandi nekuchengetedzwa kwevanhu kana kuti Labour and Social Welfare, ukuwo Professor Elfas Mukone weShuro vachange vachiona nezvevashandi hurumende kana kuti public service. VaFidelis Mashu ndivo vasarudzwa kuti vaone nezvokuvakwa kwedzimba kumaruwa. Vamwe emakurukota aya ndiva Ed Cross vachange vachifana nezvemakambani ehurumende kana kuti maparastatals and state enterprise. Vakafanobata chigaro chemudzimai muMDC amai Teresa Makone vachange vachitungamirira bazi republic works. VaAbednego Bebe ava vari muMDC inotungamirirwa navaAsa Mutambara vadongana vatsvangirai kuva gurukota rinoona nezvemvura, ukuva Nelson Chamisa vachazenge vachiona nezveunyanzvi hwekuburitswa kwemashoko kuti information and communication technology. Bazi rescience and technology development richange richitungamirwa naProfesa Henry Dzinochkiwei, ukuva Elton Mangoma vatange vachimirira bazi rezvokuvandudzwa kweupfumi kana kuti economic planning and development. Vaimbova meya weHarare Engineer Elias Muzuri ndivo vachange vachitungamira bazi rezvemoto kana kuti energy and power development. Advocate Eric Matinenga ndivo vachange vachiona nezvekuumbwa kwemutemo pamwe nekutungamirira dare reparamende. Vatsvangirai vati mushure mekugadzwa mangwana vachashandisa simba ravo semutungamiriri wehurumende kudzidzisa makurukota avo ose aya pamwe nezano PF zvavanosungirwa kuita semakurukota ehurumende.
It is well known that we have been involved in complex negotiations to decide how best to move our country forward, for instance, economically, from the army upon which we now stand. The Zimbabwean intent to rebuild requires a team marked by technical expertise, large energy, and unwavering commitment to bring prosperity, peace, and stability to the Zimbabwean people of all parts. I am now pleased to announce that the Ministry of Economy. This team will be charged with beginning the process of reviewing our country's
vatsvangirai vatorawo mukana uyu kuzivisa vamwe vevatevedzeri vemakurukota ehurumende. VaRoy Bennett vasarudzwa kuva mutevedzeri wegurukota rezvekurima, ukuwo Muzvare Jesse Majome vasarudzwa kuva mutevedzeri wegurukota rezvemutemo. Dr. Tshaona Mudzingwa vasarudzwa kuva mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, uye Vasisal Zudzai avaimbova meya weGweru vadomwawo semutevedzeri wegurukota rezvematunhu. Vatsvangirai vati munguva pfupi iri kutevera vachazivisa vamwe vevatevedzeri vemakurukota vasara pamwe nemagavhuna ematunhu maererano nechibvumirano cheglobal political agreement chakasainwa nezano PF nemapoka maviri eMDC mutwa 15 Gunyana gore rapera. Mumwe mugari wemuHarare vatava nemwoyo vati vane chivimbo chokuti makurukota asarudzwa aya achaita basa ravo nemazvo.
Nomination yaitwa navatsvangira inotaidza kuti nomination iri kuburikidza nekukushanda kuye kuita vanhu vachideiri nomination yongoti MDC apira musimba. Vakati vatora mabhurura avo ari pasi kasiona vachitoenda kutoramawo maembe vavamutambari zvauye varutsvaka vanhu vanoshanda vanhu vanokwanisa kudhirivha zvinonesa vanhu.
Vanhu vakawanda kubva kumusangano anoshanda akazvimirira ega pamwe nevamiriri vedzimwe nyika vanga varipo paziviswa makurukota aya navatsvangirai. Ndakamirira Studio FM muHarare, ndini Thomas Siripasi.